A very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, November the 18th, 2019. And this is Live Talk. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about preparations for this farming season, with most communal farmers saying inputs like maize seed and fertilizer away beyond their reach.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are also live streaming on all our Facebook platforms. So please visit us at VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7.
And if you're just joining us tonight on Live Talk, we're talking about preparations for this farming season, with most communal farmers saying inputs like maize seed and fertilizer are way beyond their reach. Added to this, the unstable economic environment has resulted in prices of basic foodstuffs spiraling beyond the reach of many, which has compounded hunger in the country.
And new findings released by the World Food Programme, a report on 14th November 2019, have revealed that 3.58 million rural people in Zimbabwe, 38% of the population, are facing emergency levels of food insecurity.
And thousands of livestock have succumbed to the ravages of drought as the country has been facing a heat wave that has seen temperatures soaring to above 40 degrees Celsius before the current rains.
And the country's economic uncertainty is also having an effect. Even though tobacco is one of Zimbabwe's most lucrative exports, tobacco farmers say they are not reaping the rewards, as new restrictions on foreign currency and cash payments have made it very difficult for many of them to make ends meet. And we are talking about also the state of weather in Zimbabwe. We've seen rains coming to different parts, and I had the pleasure of speaking to Mr. Teach Zinyemba from the Met Department to just give us an insight into what the early rains mean. Let's take a listen to what he had to say.
Any farmer by now would have planted their seeds into the ground in readiness for the rains. We now see that the rainfall pattern is becoming more consistent, which is what we expect from mid-November. We expect more consistent rain-bearing systems, and this is now manifesting. So we do expect farmers to have planted their seeds into the ground, waiting for them to germinate. But it is important also to take advantage of these early rains, because they will give you a start in terms of planting. And I think it is important that you may also stagger your crops, so that one of the fundamental things that are now becoming apparent is the erratic rain. So by staggering your crops, you might actually take advantage of the rains that may fall at whatever particular time of the season. So it is very important that farmers put their seeds into the ground and obviously take advantage of the rains that are currently affecting literally the whole country, except for a few areas in Manicaland, which haven't seen that much rain. But moving forward, we are expecting much more rain, at least towards the end of this week into early next week.
We're hearing there from Matich Zinyemba of the Zimbabwe Met Department, just giving an insight into the current rainy season and urging farmers that if you haven't planted yet, it's time you take advantage and also stagger your crops.
You can join the show right now and tell us what you think about this situation and what is happening in your area. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Yeboge, laboge, abasanda, ukusixhasa kathesi. Udaba isilicubo ngulawo lapha ngolwamalungiselelo okulima. Sisibona ukuthi izulu seliqalisile ukuna. Lanxa abanye besithi lamhlanje kwezinye izigaba zelizwe kuyatshisa, ingani izulu selihambile, kodwa abanye bathi sokuyiso phela isikhathi sokulima. Sikhangela ke ukuthi khona okokusebenzisa kukhona yini ekulimeni lapha. Abantu bayifinyelela yini imvundiso, bayifinyelela yini inhlanyelo, lakho konke okudingakalayo ukuthi bakusebenzise. Sizwile abanye njalo besithi bebezama ukulima, sake saxoxa labanye besithi bebezama ukulima kwezinye izigaba zelizwe, kodwa bafica ukuthi lanxa izulu linile, umhlabathi lokhe uqinile. Kodwa abanye bathi sebehlanyele, Ikho ke sikukhuthaza ukuthi usichayele ucingo kumbe uthiye inombolo zakho lapha kukhasi lethu leFacebook lapha esi-live streamer khona. Ukuthi sikuchayele ucingo usitshele ukuthi kwesakho isigaba kungakusenzakalani. Ngoba lapha esifuna ukuzwa ukuthi lina kuyini elikwenzayo. Siyananzelela njalo ukuthi labo abalima igwayi lona elikhangelela ukuthi yile liletha imali eningi elizweni labo balengxaki. Ngoba besehluleka ukufinyelela imali yakwamanye amazwe. Sikhangele njalo lokuthi amazwe omhlaba asayenze ukudingisisa athole ukuthi kwele Zimbabwe baningi kakhulu abantu abalambayo. Ayisikho ukuthi labana behlulekayo ukuziselela hayi lalabo abasemadolobheni lalabo abasebenzayo labo sebengena kuleli nani labantu abafuna ukunika ukudla ngani. Ngoba imali abayiholayo konke abakuzuzayo kungenelisi ukuthi bebhadalele zonke indleko zabo. Kungakho ke umnotho welizwe ke isimo sawo ukhanya ulomthelela omkhulu kulolu daba ngoba intengo yempahla izitolo sikhuphukile abantu abenelisi ukuthenga. Kukanti nje lesikhathi esedluleyo abanye abavunanga ngoba izulu lalo lalililutshwana. Kuthi ke labo abavunayo abathola ukulutshwana sokwaphila. Yes, so kumele benzeni kabantu bethenga impuphu kodwa la impuphu siyeza ukuthi intengo yayo iqongile kakhulu. Ngakho ke sichayela ucingo usitshela ukuthi kwenzakalani esigabeni sakho.
Aiwako nawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ipano pachirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu nyaya yekurima uyezve kuti mbeu dziri kuwanikwa here tisingakanganwe kuti makore maviri apfuura iro ziva rino ndopatakaona vanhu vachibuda vachienda ivo kunofora muHarare vachiti ivo vamugabe vabve pachigaro saka ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti pave nemakore maviri apfuura muri kuona here zvasanduka panyaya dzekurima neku ni kwa kuembesa ni zvimwewo. Takwanisa isu kunge tiri kutaura nevanoona ivo nezvemamiriro ekunze vemet department vanga vari kutaura kuti mvura yave kutotanga kunaya uyezve kune avo vanoita zvekurima yave nguva yekuti vakanga dai pari zvino vakatodyara mbesa dzavo dzichizobatsirwawo nemvura yava kunaya. Regai tinzwe kubva kuna vateach zinyemba vekumet department vachitiudza ivo nemamiriro ekunze uyezve pamusoro pemvura iri kunaya pari zvino.
Ndiri nezitara ngu ndinonzi tishawana zinyamba ndishawara ndakamirira kutarisa nezvechadenga meteorological services department. Aiwa tinozva kuti mwaka wedu wezhisha unotanga muna October saka mvura iri kunaya sikureva kuti tasvika nguva iyo yekuti mvura yedu yatanga zvakanakanaka andingati pachirungu effective rain zvichireva kuti avo vese vasati vadyara muri kutoita manonoko. Mvura iyi hongu yapararira nzvimbo dzakawandisa asi chandingade kunyanya kutaura panyaya yemvura iyi ndeukasha hwatiri kunyanya kuona. Tinodavira kuti vazhinji vazhinji manzwa manhaurwa dzekuti kunzvimbo dzakawanda kuri kuita mhepo yakasimba chaizvo iri kuputsa mafafitera iri kuputsa nokutora marata zvakarevo nokudonhedza miti. Ndichitaura ipapo nhasi uno muguta reneHarare kune miti yadonha yakawanda chaizvo nokuti mhepo yashanga yakasimba yaita kuti motikari dzapanywa dzakawanda chaizvo.
Ko kune varimi mungati mvura iyi yakanaka sei kwavari uyezve vanofanira kuita sei panguva yakadai?
Tinodaira kuti varimi vanenge vakatoisa mbesa dzavo pasi. Mvura iyoyi kana kuri kuti maonawo kuti yasvika pasi pasi pokuti inoita unyoro hwokuti mbesa dzee dzingabude zvinenge zvaakutobatsira. Kana musati madyara zvinoziva kuti unenge wakutodya manonoko nokuti nguva ino tinoziva kuti nokushanduka kuri kuitika mamiriro ekunze iye atinoti climate change taakuona kuti mwaka yedu yaakugona kuita midiki diki zvakare mvura inokwanisa kugona kukurumidza kuenda. Saka izvozvo zvinhu zvokuti murimi ange achingwarira kuti akwanise kukurumidza kuisa mbeso dzake kana kudzisiyanisa zveinonzi pachirungu staggering inokubatsira izvozvo nokuti tinozoona kuti mvura inogona kushomeka pakati pakati apa asi kana waita kushanisa mbeso dzako gohora kwo unogona kuzoriwana tichidai tichidarira.
Aiwa putanga tiri kunzwa kubva kuna vateach zinyemba vesangano remet department vachikurudzira kuti kana kuine avo vanoita zvekurima nguva ino mungadai makatudyara mbesa kuitira kuti mvura iri kuuya iri kunaya iyi ikwanise kuzokubatsirai. Asi ndiri kunzwa kuti tine vanyarikani wedu wekutanga amai Margaret Hoshiki veZimbabwe Farmers Union. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Hoshiki. Hello.
Magadeni vatereri nemi masimba maripa chirongwa.
Ehe, aiwa mai Hoshiki mombotitsa nanguropa nyaya yemwaka uyu wekurima. Vazhinji vari kuchema vachiti mbesa dziri kuvadhurira. Zvakamira sei pari zvino?
Ichokwadi mbesa dziringadere dziri kudhura zvechokwadi kutenga mumasoro. Asi tiri kunyanya kukurudzira varimi kuti gava chagendeu masmall grains, atinoti masmall grains anotibatsira zvakanyanyanyanya mwaka wakadai nokuti dzinokurumbidza kuibva uye dzinoshingirira mumvura yakawanda kana ikaita shoma asi munokurumbidza kukohwa zvinenge zvinobatsira nyika uyezve mbeu dzinenge maearly maturity dzatinoti muchivanhu tinoti tsoko kunyangoti makambanizi mazhinji ane mbeu dzakadaro saka tikukurudzira kuti vanhu vatsvage mbeu dzakadaro idzodzidzo uye murimi chaiwo chaiwo watinoziva kuti murimi anodai akatogadzirira nechekare achibuda mumunda nguva yake ndonguva yekugadzirira mbesa dzake ogara akagadzirira mafertilizers ake mvura ichingotanga mvura haichapirwa mazita mvura ichingotanga kunaya kwakutorima kwakutodyara kwakutogadzirira kubuda kwembesa chitarisira mvura yedu nemanayiro ainenge ichiita ndozvatinokurudzira kuvarimi zvakanyanya.
Mataura imi kuti pane mbesa dzamuri kuti vanhu ndo dzavanofanira kunge vakurima, mbesa idzi dziri kuwanikwa kupi nekuti vazhinji vari kuchema?
Mashops ese ari kutiyo kumaagro dealers vanadzo mbesa idzodzo. Kuenda kunana farm and city mbesa idzodzo dzinowanikwa zvekare asi kunyanya mumafarm and city ese nyika yese yeZimbabwe uye tikaenda kumashopu makuru anenge vana ok munana tie makaiswa kuti mbesa imomo matidhausi zvedu ese akaiswa mbesa imomo kuti varimi varerukirwe nekuwana mbeu papedyo asi tikaenda mumatownships ari mudhuze nesu mune vatinoti maagro dealers vane mbesa vanopiwa mbesa nemakambani iwayo vachitengesera pedyo nemutengo unokwanisika wekuti varimi vagone kupinda nawo.
Mombobatsenyi makadaro sta. Yeboke sizwa kuthi sasilo munye njalo umhlonitsha wethu ecengweni umnumzana Thandeko Senti Nkandla ingcwethi ke yezokulima. Siyakwamukela kuhlela.
Hayi, ngiyabonga lami ungena kuhlela.
Yes, sizwa kuthi izulu seliqalisa ukunakathesi. Kuyinokwenzakala khona ngapho esigabeni sakho? Abantu sebeqalisile yini ukuphendula?
Kahle ngiqale ngalizulu lelo. Ukuthi akhe liqalisile ukuna, hayi singazi kwezinye iindawo. Thina yebo ke lele engathi isiwombe elala kumbe kanye kumbe laphinda endaweni ezithize, kodwa kayisilo leliyana esingathi ngelomdaka wokulima komile. Yinto yokuqala leyo ukuthi alikaveli khona ukubona sibili umthandi badime. Yebo kambe hayi ingazi kwezinye iindawo, kodwa kithi lapha emandebeleni kakhulu eGwanda North engengabhoda kuthangi ngomgqibelo bomile, akula muntu ongaqalisa ukulima khathesi. Okwesibili, nanxa lingana khathesi kuyalinywa ngani? Akula nkabi engadonsa ikhuba khathesi, iqiniso yilona lelo. Ziyazicubela ngenkomo labo babhimi labo sebecuba, ngako lakho lingaze line kulodumo lona lokuthi bayalima ngani. Okwesithathu, inhlanyelo bayithathe ngaphi? Yebo uhulumende uyabaholiholisa yona leyo engatsho lutho, kodwa vele kayiyindawo lanxa ikhona ayithengeki ayibambeki abantu abalamali. Vele into yakhona yonke ingxabangxoza, akulanto eqondile. Okwesine, lanxa ngazi bazame ukulima ngamathalakitha kakuduli lako kulo muntu phansi. Ngizwa kuthiwa i-DDF ithi ihekta elilodwa yi-1,000 yobona amadola eZimbabwe kumbe ibhondi kumbe kuthiwa uyini. uthi abantu bazayithatha ngapi leyo mali ngoba abaningi bala mahekthe edlula amabili bamathathu abanye bala o5 mali abahamba bayithathe ngayo okunye khona abohamba lamathalakitha amafutha okulimisa ehluba kangaka ngoba umuntu ofuna ukulinyelwa ngamathalakitha engabe ngayo i-DDF ingabe ngabantu laqatshwayo kumele azidingele leyo diesel uzayidinga eyithatha ngabe layo iyabiza kakhulu ngoba ithalakitha nxa lilima ngabona engathi 20 liters umgqomo ngehektare uyazibonela ke lawo ukuthi umgqomo we-diesel usuhahabela amakhulu amane amadola kulukhuni kunzima owinto wakhona
hayi isifinqo esimqoka leso singathanda ukuthi labanye bengazwa abangazwisisiyo ulimi lwesintu if you can briefly summarize what you said before on the challenges faced by the Matabeleland South especially region when it comes to preparations for farming.
Yes, preparations for farming will always be there in people's minds. And the problem comes to when one wants to implement those plans or operationalize them. First, the rains have not been much to speak about. We may have had a few showers and downpours here and there, but they are of no significance to what people are used to. Okay, let's just say for argument's sake, the rains may have been good, in quotes. Then what will the people use to plow their fields? Number one, there are no oxen. Very thin. Actually, many communal farmers, as well as perhaps A1 and A2 farmers, the animals are succumbing to drought. In a very, very, very unprecedented pace. And two, seed. The government does give seed once in a while to people, but that seed is not much. And for one to supplement what he or she may get from the government, one has got to go to the shops and buy that seed. You can't believe it. The cost is just too exorbitant to the point of being prohibitive for many people. And that is another challenge. And next, as I've said, draft power is not there. People can, like in the past, they could hire tractors from organizations like the DDF, District Development Fund. But I'm told, for example, here in Gwanda, not even a single tractor is operational from DDF. And the cost is $1,000 per hectare, $400 per acre. And people don't have that kind of money. If they went to private tractor owners, they have to pay almost the same thing, $1,000, but they have to source their own diesel fuel. And it's so expensive. And a tractor, on average, consumes 20 liters of diesel per hectare. If you have 3, 4, 5 hectares, it means you need 6,800 liters. And how much is that? It's about $20 a liter. So you can see people are really between a hard place and a rock. It's not easy. The challenges seem to be insurmountable as we're talking now. And therefore, people have to hope for a miracle perhaps to happen so that at least they do something in their field.
Yeah, okay. Thank you very much. If you can just stay on the line, we'll come back to you.
Yes, I think we have our first caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi, enyu. I want to write spirit troops or an annuation. Murkupi.
Ashmo, Baru Rumarari.
Yeah, Babaru Kogadiko Quararok.
Ah, Quararoka with a Sirinani, but Nyago and you in Eguti, Vrea Gunaya, and Mugusu now. Asipanuti mbeo manje. Ah, ndo pakao mambeo ya isu kwa nika mbeo. Pairu kwa nika pacho kutura kwa heru kitaka. hatizi kana mbokwanza kuitenga izvo zvukatarisa chaiko vanhu vari kukwanisa kurima ino zvino pari zvino vatorima inini ndiri kutaura from zviri kutoitika zviri paground ndiri kwaseko kuminda but ukatarisati kuminda kwacho katiriko kuminda yevanhu yaiva kuti varingani mafacilities asi adhivaizwa mwacho anonga tingatomborara mini izvo zvekurima anonga atori nemabasa avo saka anhu kazhinji kacho toona kuti ndo vanhu vari kukwanisa kutenga mfiwo yacho yekurima nematrega yekuti inogona kusvika kuma 30 liters per hectare saka inini zvandiri manje kwezvino kuti ndikwanise kutenga 30 liters dhizi kuti ndinorima handimbodzikwanisa
saka apa muri kurima chii hanzvadzi
madi
muri kurima chii mbesa dzipi
chibage chati kurima but hamaenda kutaurira kuti ndichavabereki kumusha vanenge vachidawo mbeu izvezvi kuti varime ifaindi kuti ekutangira chepo mombe kuti dzitange kusungwa kuti dzinde mumunda hadzizombokwanisa nekuti chikafu chacho sora chariri kuti dzidye hapana saka unotoona kuti kubva zvabva vamugabe vacho pachinzvimbo kusvika iko zvino patiri nhasika upiri hwo muno muzimbabwe hausati hwatombochinja huchida kupositive side huri kungodzikira saka ndozvinhu zviri kutirwadza kuti dee iyo hurumende yacho yanga yaitawo urongwa hunopa kuti vanhu vari kumusha vakwanisewo kuwana mbeu shoma shoma dzemukana vakwanisewo kurima ingava kana hafe eka chaizvo zvaitombohanani but ifaindi kuti mbeu dzacho dzinonosvika ikoko dzasvika pakunzi paroda kubhadhirwa mari yetransport pefemili pamwe pacho panogona pachinzi $28 pamwe pacho pari kunzi dollar how can mapraizi osiyana in same distance mapraizi ekuti abhadhirwe transport yachona pagovernment input scheme zvinosiyana sei kuti
saka ipapapa imimi kana muri kutenga kuHarare ikoko mbesa dziri kuita mari imomboti pamapraizi then tozopinda pascheme yamataura iyo
In terms of my price, they didn't have any problem. My price is almost on a daily basis. That's it depends on what you're eating about it. But I don't know what the price is not. It's not good.
Maskima mataura ayo vanhu vari kukwanisa kuwana mbesa here pamaskima ehurumende tinoona vanoti vane smart agriculture neinput yapurezidendi iyo iri kuwanikwa here mbesa kumamisha
right iyeyo ndiya ndiri kutaura manje kuti una zviri kuitika kazvafanira kuti munhu ari same distance yekutitokuti yakaseparatwa ne kana kuti 5 kilometers
atleast
pana apa ponzi mbeu iri pano nhasi iri kupiwa nhasi asi pari kunzi pefemili huyai nedhola muwane 25 muwane 10 kg I'm sorry nebhegi refertilize mobhadhira dollar transport pamwe pacho panonzi mobhadhira 28 transport saka zviri kusiyana sei panzvimbo imwe chete ndochokutanga then iye hurumende yacho na follow up yavari kuita kuti vaona kuti zvacho zviri kupiwa negwara here ndeipi pamwe pacho pari kupedzera pakupinda politics zvokuti vamwe vemaopposition parties mafamilies yayo haasi kuiwana mbeu iyoyo
saka imi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende panyaya iyoyi maiti chii
munoziva hurumende yedu chinhu chekutanga chaicho chaicho ka unogara wangoita kunge uri kutaurira dombo because zviripo zvimwe zvinhu zviobvious zviri kukoneka mwa nehurumende iyoyo zvokuti zvakungofanira kuti dokta oti ari kudawo kubasa kwake ari incapacitated vari kudawo muhoro wakakwana kuti vakwanise kuenda kubasa but vanobva vadzingwa basa teacher the same thing anobva adzingwa basa nurse the same thing anodzingwa basa saka iwewo nhasi murimi kuti uchizokwanisa kusimuka iwewo tibva kuruzevha kumusha kwamupinya wasvotoka uko kugoko uko kufela bhusu kugwatega kusumuka uchienda kunotaurira hurumende kuti ndokumbirawo mutipewo mbeu negwara unotongoona kuti wasting of time haumboteererwi akatodzidza chaiye chaiye ari kurohwa ari kudzingwa basa ari kumbunyikidzwa saka tifunga kuti hatina hurumende inoteerera chekutanga ngatitaitaanga tatanga tava nehurumende inoteerera munhu muno muzimbabwe hazvaitinakira chokwadi
aiwa tinotenda chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka mwararomo
aiwa tinotenda tete mavhilasi
mamuchinyatsonzwika zvakanaka babai amai hoshiki muripo here panhare hello
Hello, ndiripo.
Ehe, pane zvirongwa zvamuina zviri nesangano renyu zvekudzidzisa varimi vari kumanharaunda nyanya kumamisha panyaya yembesa dzavanokwanisa kunge vachirima dzamamuri kutaura kuti ma short term variety aya.
Hongu kune zvirongwa zviripo zvinoitwa nekuti kazhinji seZimbabwe Farmers Union tinoshanda takabatana nemadhumeni edu. Saka kune zvirongwa zviriko zvinonzi Master Farmer Training ekudzidzisa varimi kuti vazive kuti tiri murijeni yakati, tinofanira kurima mbeu dzakati, mwaka wedu wakamira zvakati, zvose izvozvo zvavanodzidziswa kunyange kuchengeta zvipfuyo, zvose vanenge vachidzidziswa ipapo. Saka vanenge vakabatanawo kuti neveZimbabwe Farmers Union tinoita takabatana tiri pamwe chete. Saka dzidzisa izvozvo zvavari kudziwana zvavo. Vanenge vaine usimba hwekuendawo pakaunganiwa ndo vanogona kurasikirwa nedzidziso idzodzo. Asi vazhinji vacho madhumeni edu ari kuita basa rekutenderera. Zimbabwe Farmers Union tine macoordinators edu madistrict. Tine mastructures edu aripo paward level chaipo chaipo pane murimi. Anotenderera zvakare achipiwa dzidziso. Yekuti vazive kuti mwaka wedu wakamira sei, mbese dzinorimwa sei, mapfunde aya atakupai anorimwa sei. Vanogara vaine ruzivo irworwo kuti zvinhu zvivafambiri zvakanaka. Saka ndofunga tikedze nepatinokwanisa kuti murimi wese ange aine zivo yekuti azive kuti nguva haisisiri yekutambisa, nguva yekuti mvura kai kana yangodonha pasi takutokanda mbeu dzedu pasi takutotanga kuendeza mberi kuti tiwane kurarama nemhuri dzedu.
Aiwa, bata yenyu makadaro. Tina kola vari panhare. Halo, kola.
Kateko.
Ehe, taswera. Tikutaura nani uyezve muri kupi?
Na mukoma Donald Mamboma.
Aiwa, makadiko kuRustenburg uko, tipewo pfungwa dzenyu.
Ndofara chose tete. Ah, ndinoona zvangu kuti mvura ndiyo yakutiruka iyi, asi kuti chinonetsa ndechekuti kana maprice embe wakaata zvari. Muchaona kuti nyika inoita zvara yakakura nekuti vanhu vazhinji varimi vazhinji vamwe vanenge vachibva kune mafumateti anoda mufudzi nefetilizer. Saka kana maprize achidhura which means murimi anobva kuvhudeti arigona ngowana akakwanisa kukavira zvekuti ashandisa yemudura. Yemudura. Asi zvese zvakuda fetilizer. Kuti saka kana fetilizer iyi big fetilizer kana iyo stable chemicals yacho isingagadziri fetilizer. Kana kuna wind mingi unogadzika makambani mafetilizer kana zvitesi aya. Kana kusina which means nyika inoita zvara. Nyika inoita yaita zvara ndopatinozoona zvichidzokera kupolitics vanhu vakuzouya neraisi rechibva kumwe China raakushandiswa nezvematongi gwenyika. Vanhu vanenge vane zvara, vanhu vanenge vava desperate ndopamozoona maparties achiita zvaanoda nevanhu, masangano achiita zvaanoda nevanhu kuti vanonga zvaita vanhu vane zvara. Saka tachingokumbira kana uye tachikumbira kuti kana pane zvezviripo like zvinenge zvinoda kuti kune maprograma ma NGO anombopa vanhu mbeu evakwanisa kumira ndoona vamuna vadare vanhu vamuridzimai hostiri bate
vari panhare mori hoshiki vekuZimbabwe Farmers Union.
Kana be kuri kunzi nevamwe vavo vogara pasi chirongwa chacho inonzi presidential input scheme ngatipinde nemaoko yamadhomeni kwete kumakanzera kaiva kukumba tichiona tete mavhelati. Kana tikangira nditaura nekumakanzera zvezvazvo kutoti wabva mubamani unotsigira bato riti dei vaitraya kuti zvirongwa zvizhinji zvehurumende zviite through madhomeni kana sezvekurima kwete zviriti zvipinde nomaparties aut zvinenge zvaakuonekwa sezvematongi kwenyika ndo panedambudziko hombe munyika medu. Saka evatraya kubvisa zvinhu izvozvo mumaoko yemakanzera kana kuti mumaoko ana district chairman inde nekumadhomeni.
Aiwa,
sekuti zvinenge zvinei kuti ndo bato riti murimi ngangopuwa semurimi vanhu vakwanise kurarama bhozi nyika yakaita zhara nyika yakaiyo yakamira sezvizvi ndioni zvinonyatsokufamba tiri mavhelati.
Aiwa, tinotenda mukoma, tinotenda chaizvo. Regai titsorowo vamwe kola. Tinotenda mukoma Donald. I think we have another caller before we switch to our guest. Hello, caller.
Hello, Madei.
Tiri kutaura nani, muri kupi?
Baba, mukasha mukuru wamadzezi uri.
Ya, makadiko ikoko.
Hala ndomova raiti. Ndamutoona mvura irimopembera pembera iti, pasina tiripo. Mvura yemazuva ano yakaoma, pasina mvura.
Ya, tipewo pfungwa dzenyu.
Totanga tambotaurira vanhu vese kuti vagare vachitenderera mvura dzavo dziri kuya idzi dzine ngozi dzine ngozi
sei madaro
kuenda pakurima manyi. Panyika yedu mabhela isisi kuto kukupotara kuna utatua dhiza zara haka wanjisa
madhiza chiko
tato dhiza zara wanjisa nekuti urumende kukupotara njyo ino pinda doti doi ino zira kuti wakuta unesa gareti bagyo unechi warima korelino bani waruma kwenga patibano otoja batita zavo mombe zavo kifidwa chita seba nga tema yoti barungu urumende yazino urumende yake mabirazi unoti mshongwa emombe chachawo kore ino bakato mshongwa emombe ino dura urumende ino patara hafu yogo hafu mombe zino toro basirwa wanwano to basirwa matrenta kuno patara government 5 hectares kana chida kuti ma 20 hectares wakuto zilimira nemari yako kani mm. 5 is 3 government ino mpambeo yacho nembeo zilache zilechera na nezo patara niga isu 1980
Vankomo
in a wrong way.
Vankomo bate makadaro mombo taura.
Zvakawanda kuti mura nenzara panyika yedu yeZimbabwe.
Aiwa, tinotenda asankomo mira imbo taura une ndevele because ndaramba ndichingotaura imbo kuluma ina standakile. Handiti ya kuluma.
Ehe, alright baze, alright baze.
Ehe, sta. Yebo ngasinika umbono wakho. Ye, usinike umbono wakho ngalolu da.
Okay, alright mama. Zwanini ndike lepo sana lapa siloka sasika na napi wa 2005 then chadile ya dealing with the farmers ama farmers lepo sana ba ngetiswa i government the government is there free no politics no what pana mdumeni kulo kutamba njwanu mlimi iso sana ele office yake in each every district inkanyelo isika guye uya hampu tandegilu 20 kati yako le farming wakenda kunike free wakuchele futu kambe wei njima nchanyele enji enda weni yako esifuweni esifuwe zaabo ya nyeswa hii government hii government ya kipa half wena half wakule drought like drought bunje wunzima inko mazaro za hapa pati those who can manage wano matura ne government our government ya kaezi mbape is totally not there even feel wana wotuwa mafarmers union whatever they are not farmers union I won't tell my village. I applied for land and I'm through Wenza to display in Zimbabwe. My skill, my talent, and I'm through Wenza Zimbabwe. It still starts in Panalin, come and say again. By Umakam, Tabuza, I'm telling you there is no land. In the end, the Bashankers, why? They are not using that land. About that, now, who would be the Mavera? Who would be the Sandegide? Who would be the Ubaba was with the Cholocho? What's Zimba? Tena mbuya, nakambo karakwa tena mbuya ini. Wanu watu wano lima mbambaira, wano imbo di machibabi, machibuta. Waenda uko kwa manika lendi, kwese kwa vipindo, waenda ku urasi ngora, njoto ziba kwese kwa zikine chikafu. Bata, our government, it is still flying, doing not, is in the snap, mebasare, chatambura, za kutereka.
Aiwa, tinokutenda ya mkwasha wa mazizuru.
Tisemu zela bantu. From door to door, koko, lomtoana, bonte, but pure. Prince Angelo.
I what? Not tenda hii.
Agite Zimbabwe. Abazi fundisi kulima. Before, abazi nisi. Abazi fundisi kulima yungo mzago. Lao di mindu mba zina zalanga. Limumu mbua zalanga. Ukine, ukaye, uye tengi imola tesi. Usanga nite utenga konke konke. Uko ono kuingomu. Ati fundisenu kusapimenti ispuwe zmaeni. Uwe zeliki nga kuingi. Ngazi 100. Ya kuseli ya 50. We remain with 50. 10
Ya siyabonga izixwayiso zakho kuyancomeka njalo uhulumende weBotswana akwenzela izizalwane zakhe.
I have done a lot for Botswana farmers. Bakwazi is very talented. Bangazi ukuthi sesibancedise safika zabancedisa banothile. Banothile sabancedisa.
Yebo ke hayi.
Abantu beZimbabwe ababe free bekhulula umuntu wonke sizime noma babe lima in a drought season but babe kwansi ukuthi bavune.
Hayi kuhle ukuthi labelana ubuciko labo labantu bavele eBotswana khona ngapha. Sesibuya kuwe mnumzana Mkandla uthi usuzwileke abalalele ezigabeni eziningi zelizwe bekhuluma. Uthini ngaba kukhulumayo ngoba abanye bangani bathi izulu likhona kodwa ingxaki inhlanyelo kuphela. Kungani esigabeni sakho khona ngapho kunjalo?
Yeah, hayi ngiyabezwa abantu benkosi angithi ke owezulu vele kuya ngamarijini angithi ngabona abantu bakwazi ukuthi leli lizwe leZimbabwe lama region esingathi awezulu amahlanu 1, 2, 3, 4, 5. Thina ngingama emandebelezi ku region 5 oyikuthi vele izulu lakhona lilutshwane asoze lize lilingane labo region 1 labo 2. Ngakho ke sikukhangele konke khona usiyakubona ngoba yethu i-region ayisiyo ukulima lima ngiyokufuya izifuyo inkomo imbuzi izimvu kodwa ke ngenxa yesomiso lesebesikhona ziyaphela akula lo ncedo luthiwa abantu vele kalukho abantu bayazibonela bodwa kunzima sandekile lo mavelas ukuhlangana labantu lapha ngiyavumelana labo abalenhlanda lingabe lilile kodwa njengoba besitsho lingazebini bazakhangela umdaka usoma ngobana inhlanyelo kayithengeki ekahulumende layo kwezinye indawo iyafika kwezinye indawo kayifiki lanxa ifikile inhlanyelo yakhona lo mvundisi ifertilizer kuphiwa ngesingunde engunde kakuqedakali vele indaba yonke eyokulima le kayicaci kahle ngiyabonga lubaba okhuluma sebotswana ukuthi izinto zokulima mazingaqondani labameli babantu ngamabandla ezombuso kabuye kubalimisi ngobana yibo okumele babe lolwazi lokuthi kuhamba njani kodwa elakithi ilizwe vele likukhohliwe konke lokho liqinisa kakhulu ukuba abantu bazuze amandla okubusa kuyelani lokuthi abantu badubeka okungakanani kanti bakithi abantu lonyaka badubekile khona bezadubeka lingaze lime lime khona ingabe lakhona emashonaland lingana inhlanyelo bazayithatha kobani ngoba iyadula imali kayikho.
Ye manje ezinye izixwayiso ezinganikwa abantu iziphi sizwileke ubhudiwele eBotswana sithi yena kukhona abantu abangakulima lanxa izulu lingekho. Njalo lo lunye uhlelo ke abalithi ngugashombo bona lona lunjani kathesi?
Ye hayi bakhona ke sengengeza labalimisi besithi abantu kabahlanyele ugashombo lokho okuhlanyela nje uthanda ikhubana kutshaye umzila ufake inhlanyelo phansi ungazihluphi ngokulutshwana kumbe lukhula kumbe yini uzakubona usuhlakula. Ye bathi kuyasebenza ke lakho khona lokhu angithi vele esintwini lakho akula muntu ongabuka ukuhlala engenzi lutho kwangcono ulime sona isivande sangekhaya kulokuthi uzilahle amathambo uzidele amathambo uyekele ukulima. Ngibona ngathi lokho lakho lapho eselime khona lanxa kusomile njengakhathesi khona lokhu abantu abaqalange baphosele inhlanyelo umlimi kakhalalelwa abanye bazadobhadobha kodwa isiyo ndlela yokulima engathi thina yindlela ezanika abantu isivuno sokuthi bavune bafake isibili eziphaleni bamelele umnyaka olandelayo. Kunzima kabenze njalo abantu kabenze okungabasiza owanonisa ingulube kakwaziwa abantu kabazame imizamo yonke nje laba abalayo inhlanyelo njengoba ngithile inhlanyelo balutshwana abalayo ngoba iyadula lalo ukuthi ayi-presidential scheme kwabanye vele kayifiki kabazame imizamo naleyo abalayo siyakhuthaza-ke laba abenelisayo kabancedisane abantu bathenge inhlanyelo lanxa beyizakhamezi bongomakhelwane bangathenga umoyi 20 kg bahlanganise imali bebathandu bebebangaki kuloo lalo uzathola omncinyane aphosele ingabe kusesivandeni angithi kula masimu amakhulu la masimu amancinyane abantu bangazibapho nguyekela nje ngoba bangamelela uhulumende ukuthi uzabancedisa lo uhulumende ojombileyo kayikho into azabanceda ngayo kabazisize nje abantu benkosi benze khona khonani okwakudala kwamalima okuphathisana emakhaya.
Yebo-ke ngizwa kuthiwa silo mlaleli lapha kodwa ongafakanga inombolo zakhe umfanelo kafakanga-ke ikhodi ungafaka-ke ikhodi yakho ngoba sikwazi ukuthi kuliphi ilizwe kodwa mnumzana Mkandla kuyini okunye abantu abangakulima yini okungayisikho mumbu ngakho njalo ubona ingane ezigabeni kwezinye indawo okunjengabo Lupane labo Wange abalima inyawuthi bangcono yini inhlabathi yakhona ngapho ivuma siphi esinye isilimo?
Ye nxa usukhuluma ngabo Lupane kusiya le kubo Wange yindawo ezishisa kakhulu lenhlabathi yakhona eyinye ilivuthevuthe yebo kwezinda ungathola nje amahlaba uthole lezi dalanyana ngokuthi abantu bangalima wona amabi enyawu kunokuthi lapho ngihlala nje lezo ke zingono ziyavuma ngoba mina hayi ngangahlala kakhulu endanzela ipani ngiyabona sibili abanye babephosela amabele lenyawuthi bo itweta leyo labo makutha labo bani bani bangazibama ngomumbu wodwa ba umumbu uvele uyakhathaza lawo umumbu nxa behlanyela babuze balimithini bahlanyele lo ovuthwa masinyane ungaba lentanga imbinhlamvu ezincinyane kodwa ke bangazi bagijimela lo esakhula thina siwubona ngabagijimele wona lo othi uvutha masinyane olenhlamvu ezincinyazanyane singaze sama ngomumbu kuphela kodwa sizame ukuphosela la inyawuthi uphoko amabele akufanani uzavuna uza kungenza lapho ungakungenza khona kabazame ke bathi umumbu bathi inyawuthi bathi uphoko bathi amabele bathi ndumba kuningi nje khongabanga kule manje endanzelipane lakubo Joshulu balaka ukuthi balima ne-sunflower ngobana ikhanya iyavuma kuleyana indawo izikhathi eziningi njalo yo-sunflower asiyo zilimo ezifuna impophuma zamanzi ziyavuma nje sengike ngabona abanye bezama uzilima iyakhule endaweni zasemfani bojotsholo usiyakubomzola
hayi siyabonga ulwazi lonke lolu oluphakela abantu ngabe ubambe khonapho sizaphenduka njalo ku
aiwa tombo chingamidza Thomas Ndemera ari kuti maswera sei kutete ari pa Facebook page yedu ye VOA Shona Ketiwe anjangome hanzi disciple madanire no ari kutaura panapa ndofunga vari kuexchange nemwe munhu Crispin Makowa ari panapa ari kutaurawo Honorable Tinashe Hove vari kuti good day I'm watching you from South Africa Venancia Dzimbiti hanzi mbeu yadhura nemafertilizer zvekuti dai takatisotenga nyika iri kurema zvekuti zvese zvafa kani vari kuchema chema vachiti dai vakatenga kudhara Samuel Gwezi Gwazi ari kuti muri seiko vateereri nevashamarari vese veStudio 7 ai watiri wadi mami masi musariranzi ko mainputs ndeya president here ekumba kwake o akatengwa negovernment funds Mike Leopatra liwai vari kuti tipindewo vanasisi on point vatiwo futi ndiri kufarira zvataurwa namukoma Donald top fan yedu Tanakasi wawo ari kuti zvakamira seiko aiwa pano nhasi tiri kutaura nenyaya yekurima tomboenda kwamuri amai Hoshiki pane here yambiro yamungapo kuvarimi pari zvino takatarisa panyaya yekunaye kuri kuita mvura uyezve zvamataura zviya zvekuti pane mbesa dzinofanira kunge dzichirimwa panguva iyo ino kunzvimbo dzakasiyana siyana
chokwadi ndinoda kunyanya payambiro kuvarimi vedu kuti mvura payatona yaizvozvi ngatitokandaimbesa pasi tisamirire kupira mvura mazita zviya kuti hanzi ii ndeyekukora hundi iyi ndeyebumharutsva kana kuti tichamirira mambo kuti vatenge vati tichibaya yemagejo nguva ndiyoyi ngatichitokandaendesa dzedu pasi tichitogadzirira kutoona kuti nguva yachona haitimiriri mvura inenge ichitoenda ende mwazi vanenge ichitofamba saka ngatikande mbeu dzedu pasi ende ndoda kungotenda kuti mbeu dzakapiwa vanhu nepresidential scheme iyi zvizhinji dzachona dzima medium maturity nemaearly maturity yekuti dzinotibatsira kuti tuenderanawo nemwaka wedu yatinawo saka vanhu ngavatokurumbidza kutokanda ndesa kunyanya medium maturity inoda kurumbidza kukandika pasi kana zvichizoita zvemasvondo anotevera vachizoisawo maearly maturity zvichidaro zvinotibatsira kuti tikurumidze kuwanawo gohwo rinenge riri nani kuti tisazorai mhuri nenzara ndozvandonyanya kukurudzira zvakanyanya varimi veZimbabwe
ameno kana muchigona kuti momboti dambu nechirungu toti what's your advice to those that are hoping to perhaps go into farming or to at least grow some food for their family looking at the rains that have just started?
I'm just encouraging all farmers in Zimbabwe to put their seeds in the soil just right now. They mustn't wait for the rains for next week or 2 weeks to come. But now, the time is now to plant our fields, to put our our seeds. When we are putting our seeds down, let's use that for fertilizer. Let's not put it when the plants are out. Maybe we will not be able to have a good yield. You know, basal fertilizer works in the soil. So I just encourage all the farmers to plant using basal fertilizer when you're doing the planting.
What about the prohibitive cost of the actual seed maize or seeds? You were talking about short-term varieties. How can people go around that?
Can you come again?
People were complaining about the cost, that they are not able to access seed maize because it's very costly. But you were also talking about other short-term varieties. What advice would you give to some of those people that want to go into the short-term variety? Oh, I think we've lost the star. You can go ahead.
Yes, coming back to you, Mr. Mkanda, do you think the government is doing enough to alleviate the problems facing the communal and commercial farmers?
Honestly, without sounding political, I think the government is not doing much. Because recently, the Minister of Finance talked about a surplus of some billions of dollars. And on the other hand, everyone says Zimbabwe's mainstay should be agriculture. We didn't see a cent of that surplus going to agriculture. And therefore, the government seems to be just paying lip service to agriculture. It is the mainstay of this country's economy or for its GDP. I think the government really is at sea, at sixes and sevens, when it comes to sustaining the people's livelihoods through agriculture. I'm convinced the government is doing much. I think the government really should have long-term plans to look after its people. There should be seed reserves. The government should use that surplus that it's talking about to subsidize the communal farmer. Those times are really hard. And I think they can also come up with some other schemes if they put their mind to this thing to assist the communal farmer. I'm worried about the communal farmer because the communal farmer is at the bottom rung of the society. And if they don't plant anything, the government will be burdened by trying to source food for them. As you can see, 5-7 million people are in need of food aid. So the government should avoid such scenarios by assisting, subsidizing the communal farmer so that we have enough food reserves. So that during time of drought, people can at least have some months looking after themselves than looking at the government all the time, be it a good season, a bad season as regards rain. The government is not definitely doing enough. I don't know why. Perhaps they would, if this creature goes to the government, would answer, they would know. They're doing nothing, absolutely nothing. Sorry, I don't want to take a lot of time. Now look at livestock in my south. In the past, I remember, people would be asked to take a few number of their cattle, put them on a rail, on a train, take them to the Midlands or other areas where there were pastures, so that at least the national head would be taken care of. And the cattle would go back to their places of origin in time for the people to plow, use them as trust power. But this government is just as clueless as what they must do to sustain, to help, to alleviate these problems that the people face. There is no planning at all, and I think perhaps they don't have enough political will. Perhaps it's to their advantage, so that at the end of the day, they can control people for their own political ends.
Yes, and if the economy is the problem there, today the president is in Dubai at a business meeting, and a few hours ago he just tweeted that in Dubai, sharing our story and incredible potential with entrepreneurs and investors, particularly in the crucial sectors of fuel and power. I will continue to toil both at home and abroad to put Zimbabwe back on its feet. So we see quite a number of programs that the government says it is doing. What we are waiting for is to see the impact, because the government says they are trying hard enough to resuscitate the economy, which is causing all these problems in many sectors, including farming too.
Let's take our next guest. We have Wanda Chabikwa of the Zimbabwe Commercial Farmers Union. Talk chingamizai pachirongwa vachabikwa. Takatarisa mwaka uno, zvizva mukati zviri kutarisana neavo vari kuda kuti vawanikwe vachidyara mbesa pari zvino.
Mwaka wedu uno watanga izvozvi mvura pakati pemwedzi uno, mvura yanaya chaizvo zvakasimba. Yatinoti mvura yaturuka zvezve. Tuwa yaturuka, chasara ndechekuti varimi shungu dzokurima, sezvo vanoda basa ravo ndirokurima. Shungu dzagara dzirimo, tingoshingairawo mvura isanaya, mvura ichishingairawo, varimi vanga vachishingairawo kudai mvura yanaya tirime. Asi dambudziko ratinaro ndirokuti tinozviwana sei zvokurimisa izvi, tinozvitenga nei, tinozviwana sei. Ndopatikamira tiri ipapo, vamwe vari vachizvigona asi ruzhinji ruchigomera.
Makatarisa imi mbesa nezvimwe zvakadaro, zvakamira pamari dzakaita sei? Sekutaura kwamuri kuita, pane vazhinji vangu vari kuya pano vari kutaurawo zvamuri kutaura izvozvo, mari dzacho dzakamira sei?
Vanotitengesera zvatinoshandisa, vanotitengesera fetiraiza, mbeu nemishonga yekurimisa, zvisanganisa atinoti mapasi zvatinoshandisa, matrakta zvatinodyarisa, nepeturu nedhizeri zvatinoshandisa, vese vari kufamba nemapuraizi avo vachingoenda neus dollar vachishandisa interbank. Asi murimi manje mari yake yaanga achiwana haisi kufamba nereti iyoyo, saka zvadzokera murimi asikuwana mari shoma. Asi kwatinotenga uko mari haisi kufambidzana nenguva, asi mari yekuita mhongomama murimi haisifambidzana nenguva, saro dambudziko ratinaro iro.
If you can just tell us in English, what are your members facing currently when it comes to the planting season? Has it started yet? And what are some of the challenges that they are currently facing right now?
The season farming started on the 1st of October 2019, for those who can irrigate, because our first irrigated crops we started in October, that's when we started our farming season. But we were waiting for the rains have come, we were not quite ready, because we currently have a challenge of affordability, having farmers being afforded to have the affordability to acquire. One, first of all, is to repair and maintain equipment, such as implements and so on, where the prices of those implements are going up at the previous rate at interbank. And looking at our seeds and fertilizers and agrochemicals, the prices, they are moving at interbank, but the farmers' income has not moved at the same rate. So that means our challenge is now the farmer is unable to pay the income levels and the input level in terms of prices. The farmer is finding it actually dwarfed.
So have you approached the government? Pane zvamambo ita here kutaurana nehurumende panyaya yezvemhingamupinyi zviri kusangana nevarimi?
Yes. Takataura pane zviurongwa hwehurumende hwanga huripo makore matatu apfuura. Waizi special program yechibage, special program yesoyabhini, special program yenyaya dzembeu dzorimwa munguva yekunayako mvura. Program iyi yakatanga gore rekutanga, yakafamba zvakanaka, varimi munyika ikarima zvakawanda. Gore rechipiri pakasanganwa nekutanaya kwakanaka kwemvura, asi zvirimwa zvakabuda. Gore rechitatu zvakaita zvidzikirawo kunayako mvura. Saka gore rino manje gosi takati isusu kuti kutanga chirongwa icho chiye ndisu vamiriri varimi vanoda kuti varimi vakamira chepagiraundi, varimi vanoda kutobatsirwa, vane shungu dzokurima,
asa wana hongwe yavo yavangata kuti varimi nayo. Saka taka chirongwa chazvozi chiripo asiyambe. Saka tikutaura kuti aye mabhengi acho akachizwisisa zvoita varimi vakachigadzikidzawo pfungwa kuti ukama hwevarimi wedu nemabhengi sava chokwadi pamberi pamwari hwakashata nezvakaitika kumashure. Saka ndozvatikuedza kutiumbiridza mazuva ano mabhengi acho vanzwisise varimi vavatise oraiti government dzayatiyo dzichapa garanti zvinogorevei zvinoreve chii varimi handei kutimboti pane kutaurira kuri pasi zvinhu zvichiitika hazvo.
Aiwa mombobata makadaro vachabikwa star.
Yebo ke sizwile laphana ubukhuluma umbono obalulekileyo mnumzana Mkandla ungakhuluma njalo okukhulume ngesingisi ukuthi kuyini ke abanye abantu abangakuhlanyela khona ngapho esigabeni seMathabeleni South lapho kome khona kakhulu nxa izulu linganiki kangako njalo siyababona abantu bekuvuma yini lokho kumbe isintu sabo sabe sithi hayi nxa ungalimanga lokho kuyafana lokuthi awulima.
Ye hayi ke ukhulume kahle ekugcineni ukuthi isintu sethu thina iningi lethu laba emaNdebeleni sivele sazi nxa sisithi siyalima esikucabanga kuqala ngumumbu lanxa izulu lililutshwane umuntu uthi nxa ekhuluma ngokulima uyabe engqondweni yakhe eqala ngumumbu. Yebo sebekhona abanye abathe gqaqa abalima mhlawumbe amabele njengenyawuthi uphoko lezinye izilimo nje ezincinyane ezingabalethela mhlawumbe inzuzo lanxa bengasoze nje mhlawumbe bazifake ezifaneleni into ezinjengendumba kwezinye indawo kulalokho kuya yi-sunflower kuyavuma ngibona endaweni zawubojotsholole ematinoto siyawubomzola izidaka zabo zingathi ziyayivuma i-sunflower kodwa-ke iningi labantu vele bakhuluma ngumumbu. Ngiyabona njalo lalapha eGwanda ungahamba endaweni zakubochongwe uyafica sibili amasimu kungamabele wodwa. Ngakho-ke abantu abanye sebezama ukuthi bahlanganise inhlanyelo zabo ukuthi bangaze bafa kanye kuthi kungafa lokhu bavukele kokunye. Lami ngiyabacebisa-ke abantu bakithi ukuthi kabazame nxa ungaba umfolo kumbe lokuthiwa umgeli odwa mbembili bafaka okunye bazi bafaka umumbu wodwa. Yebo kuhamba kula muntu wesiNdebeleni ongalima engalimanga umumbu. Kodwa-ke mina ngombono wami lezulu leli elikhayela kangaka abantu bakithi kabafuni ukulima-ke lezinye izilimo babuze labalimisi ukuthi kambe xa ngalima lokhu kuzahamba njani. Xa besize khona abalimisi nxa labo beseselenhliziyo yokusebenza kodwa abantu bangaze balela emunzini kuphela ngabawulime kodwa ngabaphosele lokunye onzubamazambane landani sengitho lawa amakhabe bazazuza kuyizuzanyana.
Yes, sibongele kakhulu umbono wakho ke sinikeke omunye futhi umhlonitshwa ithuba lokugcina lokukhuluma mave.
Ehe vachabi kwa mutipawo mazwenye kupedzisira chirongwa chedu chakusvika kumagumo kune varimi vakateerera.
Varimi nyika yedu yeZimbabwe upfumi hwayo hunobva mukurima. Ngati sebasa redu nganditaurei zvatinzvoti parikutomera ngatironganei soko redu rifambe richienda kumahofisi eunioni tinzwe zvamunofunga tinzwe zvinokunetsai tikuudzeiwo tibatsirane kuti pakadai famba isososo musatambure maningi ngatifambei tichiziva kuti ndisu takabata nyika basa redu nderekurima hatisi kunyengerera kuti tirima iwa batiribata guru nyika yedu yakaupfumi hwayo hurima ngatiendemberi nazvo zvinofunga izvozvo.
Aiwa tinokutendai chaizvo apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vawanda chabikwa veZimbabwe Commercial Farmers Union tanzwa zvakare bva kuna amai Margaret Hoshiki veZimbabwe Farmers Union.
Sivonge njalo incwethi kwezokulima umnumzana Thandeko Zinti Mkandla olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga and who is saying has a very good evening. Let's meet again on Let's Talk tomorrow.